urongwa wakumurwa pavashandi vakadhirikirwa nomugodhi kumanikaland hapana chatichachinja parizvino painfomation yandiinayo asi vanhu vari mubishi kuedza kuti vabatsvidze kuti vamwe vedu vakasangana nedambudziko rekurwa kwemugodhi ava vakwanise kuvhukunyurwa vayamurike vanoenda kuchipatara vachienda kuchipatara vanonge vakatadza kuraramawo pachitiko ichochi vozivikanwa kuti ngana nangana ndozvichiripo pari zvino
tiri kuona kuti razuva repiri pasina chatichabuda chinobatika munoti sesangano nenyaya
tangatitarisira kuti vakuru vakuru vehurumende vaitotumira zvii yese zvinokwanisa kubatsira vashandi kuti vavhukunurwe vawanikwe vari vapenyu vabatsirike nenguva asi tiri kuona kuti hurumende yedu kunyange neivo vene vemugodhi wacho vaona rebhosa kupwanya havana chidokwa dokwa chekumhanyira vashandi vavo
tinozwa kuti mugodhi uyu wakambenge wamiswa kushanda neema wakazovhurwa sei zvakanga zvamboita kuti umiswe zvakanga zvagadziriswa izvi
chokwadi mugodhi uyu wakamiswa neema asi danho rakazotorwa naonarebo scott nemanagement yavo kuvhura mugodhi uyu hatisati tawana information izere yekuti zvakaitwa zviri pamutemo here chii chavakanga vachiti vagadzirisa
tichiona kuti tsaona dzemumigodhi dziri kuramba dzichiitika munoona remangwana remumigodhi rakamira sei kuvashandi
remangwana revashandi vemumigodhi harina kujeka zvachose nekuti maemployers edu anopuwa gwara rekufamba naro neministry of mines vadaro vanenge vachishandisa connection power havachatarisi zvavanouzwa kana nana ema kana nesu vamiriri vevashandi maadvices atinovaudza kuti uyu mugodhi uyu dai madai dai madai havazvitereri nekuti vanenge vapuwa go ahead yekumaina nevarizi kana kuti nevebandiko rekucherwa kwezvicherwa zvemumugodhi
matanho apiwo amuchatora sesangano kuonawo kuti mashandiro evashandi kana enhengo dzenyu akachengetedzeka mumigodhi uyu
tichafamba migodhi yose ririno ndichaisa timu mukota ino yekutanga tichafamba migodhi yose ichitungamirwa nasafety officer wedu weunion vachiongorora kuti migodhi iyi pairi kuopareta iri kuteera here kodzero dzevashandi iri kugadzira here hwaro hwekuti mushandi ashande agobuda ari safe